Asi taenda kudarire High Court, tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Takaenda kucourt nemusi wechitatu, kwete yanga isati yafaila mapepa ayo ekuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure rati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima akin munhu mudhapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka mushure mekunge waona kuti pane pakakanganiswa vabva ibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso, uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese pasipoti yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vachiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varambe vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a 6 AM kusvika 6 PM kuHarare Central Police CID nekuresidential, uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti maweakness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe ipere.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuhaikoti vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya, yangove nyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa5 February, tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati toona kuti iri kupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirirwa nevachuchesi apa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndozvanga zvakamisa.